vanhu variri vakwira kuti are vachipi ivo vanoda kuti vauye kucongress uyezve vanoda kuti vapihwe waro revavhoti recongress yatingati voters roll yecongress asi zvaonekwa mudare kuti nyaya iyi haina maturo ose nokuti hatina munhu watanyima voters roll recongress voters roll recongress harifati ravaredi rinoenda kumaprovinces nekumadistrict roongororwa kuti vanhu varipo ndivo here vanofanira kunge varipo.
Ndiani anofanira kunge achienda kucongress iyoyo?
Vanhu vanofanira kuenda kucongress vanhu vemdct, kwete vanhu vakazofoga pati yavo. Kune vamwe vanhu vakafoga pati yavo vari kunational executive yepati yavo, hazvichakwanisiki kuti vauye kucongress iyoyo nokuti isu tiri kuti nhengo dzakwira kudarikika inhengo dzakanoda mumdct. Mumdct unobuda kana uchinge wafoma rimwe bato kana kuti vakusapota rimwe bato.
Saka imi mune umbowo here vamonzora kuti vanhu ivava havachisiri nhengo dzemdct?
Wakawandisa nekuti umwe wacho umbowo hwatinawo ndewematsamba atakatovanyorera vanhu vavo. Vamwe vacho vakapikisa, vamwe vakaramba vakanyarara, vakaramba vakanyarara ivavo ndivo vaakuenda kudare. Asi iri ipindauko chete rekuda kudisemba extraordinary congress.